mutongi wedare repamusoro amaEgypt Mushowe vatura mutongo mushure mekunge imwe nhengo yebato iri yekugokwe vaElias Mashavira vakaenda kumatare vachipokana nekutora masimba kwainge kwaitwa navachamisa. Amai Mushowe vatiwo vese vakapiwa zvigaro mushure meutungamiriri wavachamisa vadzokere pavanga vari kusvika musangano wechimbi chimbi waitwa. Asi bato reMDC rinoti harisi kuwirirana nezvabuda mudare izvi uye magweta ava ari mushishi kuongorora kuti vangatora matanho api. Vachitaura nevatori venhau, mutauriri weMDC vaJacob Mafume vativo vari kuzoenderera mberi nemusangano wavo weCongress uri kutarisirwa kutanga musi wa24 kusvika 26 Chivabvu.
Isusu seMDC hatisi kuwirirana nemutongo iwowo, hatisi kuwirirana nezvabuda mudare iri redzimhosva. Saka saizvozvo tichange tichitaura nemagweta edu achatiudza kuti tikwanise kuita zvatei tichikwanisa kuita pamutemo kuti tigadzirise nyaya iyi. Asi pamberi patiri kuinda uku Kongiresi yedu haisi kumira, Kongiresi yedu iri kuinda mberi. Utongi hweMDC hunosharwa nemembers veMDC, hausharwi nemadzitare kana nani nani zvake sezvinotaurwa neconstitution.
Vachinyorawo padandemudande ravo retwitter vaDavid Coulthard vanova nhengo yeMDC vati mutemo uyu unonetsa kuutevedzera uye bato ravo richaenda kudare repamusoro resupreme court. Muzvinafundo Lovemore Maduku nyanzvi munyaya dzezvemitemo vachitungamirirawo bato reNCA uye vachimbomirira vaikwikwidzana navachamisa pachigaro ichi Muzvare Tokozani Kupe vati MDC inokwanisa kukwira kudare repamusoro asi ichiremekedza zvaturwa nedare.
Vateerenga vanyatsoziva mitongo yeHigh Court, High Court haisiyo dare rekupedzisira. Pamusoro peHigh Court pane Supreme Court, pamusoro pacho pane Constitutional Court. Saka handifungi kuti pane chingaitwa izvozvo. Ndinofunga pamwe vachaita zviya zvokuapila, vakaapila kuenda kuSupreme Court zvinenge zvaakutenge taakumirira kubva kuSupreme Court ichati chii. Asi chandingada kutaura ndechekuti akufuzanza vana Kupe vari kunzi vaakudzoka, aiwa High Court iri toti havana kuvanga vakatomboenda nekuti zvanga zvichiitwa zvichinzi vabva zvese zvaiva zvanga zvisi pamutemo. Ndozvotaura inzwi rechirungu rinonzi null and void.
Boka rinoti rinomirira zvaive zvido zvomushakabvu waMorgan Tsvangirai rinozviti Defending Morgan Tsvangirai Legacy rati rinotambira mutongo uyu. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau mushure mekuturwa kwemutongo uyu, mutauriri weDMTL vaWebhachinyadza vati chinangwa chavo ndechekudzorera MDC kuutongi hwejekerere. Vati vanoda kuti bato reMDC ritevedze bumbiro ravo pamwe nekuremekedza mitemo.
Baba wawa varasika ende ndinoda kuti zvigadziriswe izvozvo. MDC idzokere peinge iri, peinozivikanwa napo kuti basa rayo ngerechini. MDC yakagadzirwa kuti irwise matongere enyika eZANU-PF. Aya atipinza mumatambudziko etiinawo, kushupika kwetiri kuita.
Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaWellington Gadzikwa vati havasi kumboona shumo yemutongo wapiwa nhasi. Vati mutongo uyu wakanonoka asi dai wakaitwa nyaya ichiri kupisa.
Shumo yacho handisi kumboiona yemutongo uyu nekuti pakunetsa kwakaitika kuvanhu vasava vatsvangirai pakatoita vamwe makongresi nekuti imwe bato reMDC kana vatogozani kuperi rakatoitawo kongresi yaro rikaita mastructure rikatokondesa maelections rakamirira rakakwidza maelections rakamirira kuti chisi chaiwo chaiwo MDC rikautonawo mavhota rakaona avakaitawo zvavari vealliance vakaona mavhota vakaona. Saka handione kuti pane zvaida kugadzira nekuti zvinoratidza kuti vanhu vakatora nzira dzakasiyana kudhara.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.